sachi garo ve komiti inoona nezvekurima iyo iri kuda magwaro aya Justice Meya wakachena vaudza vatori venhau kuti kunyange hazvo mukuru weadava Willard Mbona pamwe nasachi garo wekambani vabezel nyabadza vakapopotedzana nhengo dzekomiti yavo nezuro nhasi chaiko vaudza kuparamende magwaro ese avari kuda
vaenda ndofunga vakanogara pasi vakadzeya vakaona kuti zvinogona kuvaisa panguva yakaoma parliament ine masimba ekuvasunga kana zvanetsa nekuti vanhu vazhinji vaifunga kuti parliament new constitution ya 2018 yakabvisa provision yekuisa munhu kujere but yakadzoka provision iyo so what it means is ukaita kumacharges conduct of parliament macharges kwaconvict parliament inokwanisa kujera
vawa yachena vati vanofara kuti vakuru vakuru veada vazoita sezvinodiwa mushure mokuona simba redare reparamende
parliament dare rino iri rinoita oversight rotarisa zvinhu zvese zvehurumende and vanofanirwa kutipa mapepers ese avanawo regardless of maclose avanotaura then vabuda muno vakambopopota vanyabadza vakaita noise vakati ndiri kuita kunge headmaster kuita committee inonge headmaster ndiri kuvasora isu sedare tikati hatisiri kusorai asi tiri kuti complyai nemaprovisions emastanding orders neconstitution yezimbabwe
vawa yajena vati komiti yavo ichaongorora magwaro aya kuti vaone kuti zvisungo zviri kuitwa nekambani iyi nemamwe makambani zviri kubatsira nyika here kana kuti kwete vati mushure mekuzeya nyaya iyi vachaongorora munhu wavanyabadza kuti vaone kuti vanokodzera here kuramba vari mubhodhi rekambani yakakosha seada
tapedza nyaya mapepa avo tozotarisa unhu hwavo kuti vanokodzera here kunge vari chairman westrategic parastatal yenyika vanobuda vachisora dare reparamendi
vawa yajena vati komiti yavo inoda kuongorora zvibvumirano zveada negreen fuels track petroleum pamwe nezvimwe zvibvumirano zvese zvayakaita nemakambani ese emuno neekunze kuopera svondo rapfuura vakuru vakuru veada vange vari kuramba nemagwaro ezvibvumirano izvi vachiti hazvifaniri kuzivikanwa neveruzhinji uye mamwe makambani avakaita navo zvibvumirano izvi anogona kutemerwa zvirango zveupfumi redzimwe nyika dzekunze kana akazivikanwa kuti anoshanda nehurumende yezimbabwe chisungo cheada negreen fuels kuchipinge chichiri kukonzera mutauro uye vagari veko havasi kufara nechisungo ichi sezvo vari kutorerwa minda yavo mukuru wesangano replatform for youth development iro rinoshandira kuchipinge vaclaris madhuku vaudza studio 7 kuti vanofara chose neongororo yave kuitwa neparamende
ndinongoda kuti ukama huri pakati pekambani iyi nevatungamiri hausi kutifadza zviri kuratidza kuti pane zvakawanda zvakavanzika sekuti tiri kushamisika kuti vanyabadza navambona vari kubvunzurudzwa ku portfolio committee yavajajena yezveminda asi kuita kwavo havasi kupa cooperation zviri kutaridza zviri kutibudisa pachena kuti ukama nezviri kuitika pane zvakawanda zviri kufamba zvakanaka
ada ikambani yehurumende inoona nezvekurima uye ine mapurazi mumatunhu ese munyika ada inoshandawo nemakambani akawanda emuno neekunze ndakamirira studio 7 muharare ndini Godwin Mangudya.